Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 18/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kushayikwa kwemagetsi mudare remagistrate muHarare kunotadzisa kunzwikwa kwechikumbiro chenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaJob Scholar chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats Inoti iri kuramba ichishandisa nzira dzechizvino zvino pakuita tsvakurudzo nekuene mafigiri ezvinhu zvakasiyana-siyana zvemunyika sezvo kuita izvi kwakakosha. Kukwira kwenyaya dzekushungurudzwa kwevana vadiki nevehukama uye kumitiswa vasati vabvazera koshungurudza vemasangano akazvimirira. Vatambi gumi nemumwe chete vari kurwira mukombe we 2022 Castola Gasoka Star of the Year vanosarudzwa. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kushayikwa kwemagetsi mudare remagistrate muHarare kwatadzisa kunzwikwa kwechikumbiro chenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vari mumiriri wezengesa West Parliament vaJob Scholar chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba pamhosva yavari kupomerwa yekukonzera mhirizhonga. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare, muzvare tafadzwa miti, vatura mutongo wekuti nyaya iyi inzwikwe nemuvhuro svondo rinouya, vachiti nyaya iyi haikwanise kunzwikwa pasina magetsi. Mutongi wedare, ati nyaya iyi yakakosha zvikuru, zvekuti inoda mishina inotapa mazwi painenge ichinzwikwa. Muzvare miti, vatiwo izvo zvinoenderanawo nezvakatarwa nekomisheni inoona nezvekufambiswa kwenyaya mumatare yeJudicial Service Commission, iyo yakatora danho rekuti kunzwikwa kwenyaya mumatare kunge kuchitapwa nemichina yechimanje-manje. Mutongo wedare uyu unotevera chikumbiro chemuchuchisi wenyaya iyi vaGeorge Manokore avo vati michina yavo haikwanise kushanda pasina magetsi. Chikumbiro ichi chapikiswa negweta ravaScholar Advocate Tavani Mpofu avo vati dare raingokwanisa kunyora pamapepa zvinenge zvisvitswa kudare vachiti rusununguko rwemusungwa chinhu chinokosheswa nebumbiro remiteme yenyika. Rimwe remagweta avaScholar vaJeremiah Bhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Hatina kupiwa mukana wekuti tikakavare nyaya yavaScholar nekuda kwekuti mutongi vati sezvo nhasi kusina magetsi zvinhu zvakanaka kuti timirire kuti magetsi adzoke tizotanga kukakavara nyaya iyi kuine magetsi vachikwanisa kurekodha pamishini yavo yemagetsi.
Vabhamu vativo vakatyamadzwa nemutongo uyu.
Nyaya inokwanisa kunzwikwa pasina magetsi nekuti iro gakava ratatoita iroro ranga ritori gakava ranga ritorekodwa nekoti pasina magetsi. Saka zvina kusiyana nekuita nyaya iyi pasina magetsi, asi kungoti mutongi vangotsvaga nzira yekutiza nayo kutonga nyaya iyi.
Mumwe wavanga vari mudare iri vaClifford Hlatshwayo vano venhengo yeCCC vatiwo vashamisikawo zvikuru nezvaturwa nedare izvi.
Mutongo uyu unotiratidza kumonyoroka nekumonyororwa kwemutemo nekubatwa neseri kweruoko kuri kuitwa madare edu edzimhosva, kupindirwa nekupenengukurika kuri kunge kuchiitiwa mutemo wenyika nemapoka ezvematongerwo enyika inova ZANU-PF iyo yaparara isina zano kuti yobata papi, yakungomonyorora nekubhendenura zvinhu zvese. Saka tinoona kuti nyaya yavaScholar iyi nemabatirwo ari kuita nemitongo dziri kupiwa idzi inyaya yeutsinye yekuda kudzvenyirira, kurwadzisa nekungoitira vamwe vanhu zvinhu zvisina kunaka, nekuti ZANU-PF haina kana nyadzi, haina kuremekedzo nevana veZimbabwe chero munhu zvake, nenyaya kuti vanoda kugara pachigaro zvisiri pamutemo, zvisiri izvo zvekuda kumbunyikidza vanhu. Saka maitiro aya maitiro anongoratidza kupera nekupeperera kwaita ka muno munyika nyaya dzemutemo, nyaya dzematongerwo enyika nenyaya dzezvoupfumi.
Vasikala vave nemazuva anodarika zana nemakumi mashanu vari muusungwa vachinyimwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso pamhosva yekukurudzira mhirizhonga yavari kupomerwa. Izvo zvinotevera kupambwa kwenhengo yebato ravo reCCC muzvare Blessing Ali kunyatsime, avo vakazowanikwa vakapondwa mushure memasvondo maviri pedyo nekuBeatrice, mutumbi wavo wave kuora. Imwe nhengo yezano PF Vapayas Jamba vakabvuma kudare kuti ndivo vakapamba nekuponda muzvare Ali. Vasikala avo vanove gweta remhuri yemufi vakazosungwa pamwe chete neimwe nhengo yeparamende yebato ravo vaGodfrey Stole nevamwe gumi nevashanu zvichitevera mhirizhonga yakaitika kunyatsime mushure mekupondwa kwamuzvare Ali. Vamwe vese kusara kwavasikala navaFelix Biri vakapiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso svondo rapera. Bato reCCC rinoti vasikala vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika, uye mhuri yamuzvare Ali inoti haisi kuzobvuma kuviga mufi kudzamara vasikala vabuditswa mujeri. Mune imwewo nyaya yekumatare, nhengo ina dzeCitizens Coalition for Change dzakasungwa kuChinoi dzichipomerwa mhosva yekuvhundutsira nerufu mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora dzakapiwa mukana wokubvisa mari yechibatiso mushure mekumiswa pamberi pedare nechitatu. Nhengo ina idzi idzo dzinoti vaGodfrey Makoko vane makore 38, vaJustin Taurai Munyaradzi vane makore 38 zvakare, vatawanda Bvumo vane makore 48 navaDike Makumbi dzakanzi dzibvise mari yechibatiso inoita madhora emunyika zviuru makumi matatu kana kuti 300,000 RTGS pamunhu wega wega, uye dzakanzi dzidzoke zvakare kudare musi wa12 zvita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats inoti iri kuramba ichitambira nzira dzechizvino zvino mukuita basa rayo rekutsvakurudza uye kuwerengedza mafigiri nguva nenguva nekubuda namafigiri akafanira etsvakurudzo idzi, sezvo kuita izvi kwakakosha mukusimudzira budiriro yenyika. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 kumucheto kwemhemberero yekucherechedza zuva reAfrica Statistics Day muBulawayo nhasi, mukuru weZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats vataguma mahonde vabvuma kuti zvinobudiswa neboka ravo zvinowanzosatambirwa nevamwe vanhu vachiti hazvizi zvechokwadi. Asi vati izvi zvinokonzerwa nekuti vanhu vakawanda havanzwisise mashandiro eboka ravo.
Kana tichiita statistics dzedu, pane nzira dzakatarwa dzokunzi ndo dzatinofamba nadzo. Saka nzira idzodzo dzimwe dzenguva unoona kuti nemazivira anenge achiita vanhu, mazivira aya tingangoti anenge asiriwo, ari very technical. Saka ndopo panonoti vanhu vanetseka.
Vamahonde vati kunze kwekushandisa ruzivo rweinformation communication technology nemichina yechizvino-zvino, vave kutedzera nzira dzinokurudzirwa nemasangano epasi rose akadai seInternational Monetary Fund neWorld Bank mukuedza kuvandudza basa ravo.
Taigadzira statistics dzedu toburisa patinoda kana patagona. Asi veIMF vakayakati isu tadii kuita so kuti tikurumidze kuprodusa statistics, tokurumidza kudzishambadza kuitira kuti vanodzishandisa vadzwane nenguva. Chirongwa chacho chinototaura kuti GDP yenyika kana iri ya 2022 tofanira kuibudisa gore rinoya June 30 asati asvika. Ivine zvitachiita 9 months, varicho zvinotaura zve6 months. Vanotipa hwaro hwokuti chakati hachifanira kupfuura musi wakati, chakati hachifanira kupfuura musi wakati. Zvino zvinhu zvakangonakira munhu wese.
Mumashoko avaverengerwa nemumwe mumiriri wehurumende gurukota rezvemari vaMutuli Ncube, avo vange vachitarisirwa kuve munyarikani mukuru pamhemberero idzi, vati kuunganidzwa kwemafigiri nekuongororwa kwawo kana kuti statistics kwakakosha zvikuru mukubatsira hurumende kuti itore matanho akafanira mukusimudzira budiriro yenyika. Vati hurumende inofara nekukasika kubuda kwakaita zvakawanikwa mukuverengwa kwevanhu kwakaitwa gore rino, vachiti izvi zvinoratidza kuti veruzhinji vakabatsira kuti chirongwa ichi chibudirire. Asi vati hurumende iri kushushikana nenyaya yekuti vemakambani kunyanya havazi kuda kubuda pachena pane zvavanenge vachibvunzwa neveZimStats. vamawande vatsinira izvi vakati boka ravo riri kuedza zvose zvarinogona kuti vemakambani vaone kukosha kwakaita kuti vashande pamwe chete navo panyaya iyi. Dingindira rezuva ranhasi rinokurudzira kukosha kwakaita kuunganidzwa nekuongororwa kwemafigiri kunyanya munyaya dzekurima. Sachigaro webhodhi reZimstarts amai Naomi Wekwete vatsinira kukosha uku vachiti zvinobatsira hurumende kuti ikwanise kuronga kuti munyika musava nevanhu vanofa nenzara munguva yekushaya.
Kana muchiona Zimbabwe yacho ine maprovinsi akasiyana akawanda, mamwe anowana chikafu chakawanda kupfuura mamwe, so izvo zvinozobatsira kuti tinenge taona kunenge kune goho shoma.
Mukuru weUNICEF muZimbabwe vatajudin Oyewale avapawo mashoko avo etsigiro kuburikidza nepadande mutande vati vanokorokotedza Zimstarts nekukwanisa kubudisa kwayakaita nekukasika zvakabuda musensus yegore rino. Vati vasasangano rinoshanda mukusimudzira budiriro yevana vanoona statistics dzakakosha uye vanoshanda nehurumende pamwe neZimstarts mukusimudzira budiriro yevana. Mumwe wevana vechikoro vane chitsama vange vari pachiitiko ichi, Dion Maunze, ati anotambirawo pfungwa yekuti statistics dzakakosha muupenyu sezvo dzichibatsira hurumende kuti ione zvainenge ichifanirwa kukoshesa munyaya dzebudiriro uye dzichiwanisawo vanhu mabasa.
Vanhu at a certain area pane pauzikanoti apa tiri kutumira zvinhu zvakadai dai, tiri kubatsira vanhu vakadai nezvakadai dai, nenyoti actual number vane vachiiziva. So I think ndo zvakakoshera.
Zuva reAfrica Statistics Day rakasendekwa parutivi nesangano reAfrican Union sezuva rekucherechedza kukosha kwestatistics kana kuunganidzwa kwemafigiri nekunanganidzwa kwawo munyaya dzebudiriro uye rinocherechedzwa musi wa18 Mbudzi gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira kodzero dzevanasikana nemadzimai reshamwari yemwanasikana amai Kenya achifamba vanoti vari kushungurudzwa zvikuru neuwandu hwevana vari kushungurudzwa zvepabonde uye kumitiswa kwevanasikana vasati vabva zera, vamwe vacho vachimitiswa nehama dzavo. Amai Chifamba vanoti hurumende inofanirwa kusunga nekupa mitongo yakaoma kune avo vanenge vabatwa vachiita izvi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya weStudio 7 naama Chifamba.
Tiri kubatikana zvakanyanya semapoka anomirira kodzero dzemadzimai nevasikana nekuda kwehuwandu hwenyaya dzatiri kuona dziri kutenderera mupoto dzemumhepo uye pakasiyana-siyana panotaurwa nawo dzekumbunyikidzwa kwevanasikana, dzekutorerwa kodzero dzavo nevanhu vari pedyo navo, kudai sevabereki, kudaisana sekuru, kudaisana baba, kudaisi hanzvadzi nana baba mukuru.
Semasangano anomirira kodzero dzevanasikana, muri kuti chii panyaya idzi?
Isusu tiri kuti vana ava ndivo ramangwana redu. Tinotaura seZimbabwe takaropafadzwa kunge tichiwanikwa tichisa ruoko rwedu mumitemo yekunze yatinoti iyo international pachirungu neregional. Uyezve muno takaitirwa rombo rakanaka kuti constitution yedu inoramba kurodzwa kwevana nekumbunyikidzwa kwavo. Takaona Marriage Act yakauya, Education Amendment Act yakauya, asi misodzi yedu iri kuchema, iri kutaura iyo kuti ataneta isu tarwadziwa nekuti vana vakupiwa basa rehumai ivo vari vana, nekuti vakutoona kuti chiro mutemo chaiwo uri kuita seuri kuvasvipa.
Zvii zvamungakurudzire kuti hurumende iite?
Tiri kuchema chema kuti ewo mitemo mandatory sentencing ngakupiwe mitemo yachona iti kuti pavanotongwa mitongo ivarwadze, ivabati vanhu vasapare zvemhosva dzakadai. Mumadzisabhuku umo titarisireiwo vana munharaunda, mumachechi umo ngatisvipei unhu hwakaipa uyo, munharaunda ngatitarisirei vana nekuti vari kutarisira kwatiri, muzvikoro pese patiri. Tiri kuti Friday yega yega patiri kupinda mu16 days of activism, mari iro tiri kuchema, tiri kuda kuti vana vedu vachengetedzwe.
Vanga vari mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana rinochengetedza kodzero dzemadzimai nevanasikana amai Ekeni yachifamba vachitaura naMarvelous Muhlanganya weStudio 7 vari muHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muSouth Africa asunga chizvarwa chekuIsrael chine makore 46 ekuberekwa kana kuti 46. Icho changaichitungamira chikwata chevanhu vaipara mhosva muIsrael. Mapurisa ati murume uyu pamwe chete nevamwe vanomwe vachapomerwa zvakare dzimwe mhosva dzakaparwa muSouth Africa. Russia yazivisa nhasi chishanu kuti inotarisira kuwana chibvumirano chekuchinjana vasungwa neAmerica kuitira kuti chizvarwa cheRussia chakasungwa nemhosva yekufambisa zvombo zvehondo zviri kunze kwemutemo Victor Bout chinozivikanwa nerekuti Merchant of Death chinge chichisunungurwa chichisanganisirawo mutambi webasketball muAmerica Britain Griner uyo ari muusungwa kuRussia. Vamwe vavhoti vanogara mapurazi makuru kana kuti A2 Farms mudunhu remashonaland west vari kuchema-chema kuti nzvimbo dzekunovhotera mudunhu mavo dziri kure zvakanyanya nekwavanogara. Nunurai Jena anotipa nyaya iyi.
Varidzi vemapurazi nevashandi vemapurazi makuru aya mudunhu iri zvikuru munzvimbo dzinoti Hurungwe, Makonde, Zvimba nechegutu vanoti vakawanda vavo vagara vachitadza kuvhota nekuda kwenzvimbo dzekuvhotera dzinenge dziri kure. Vashandi ava vanoti mumakore akare vaitoita zvekutakurwa nematrakta evarungu vechichena kuenda kunovhota. Vashandi ava vanoti iye zvino havachatakurwa sezvo vakawanda vave varidzi vemapurazi vanove varimi vechitema uye vazhinji vavo vasina dzimotokari kana matrakta zvekuvatakura nazvo kuti vanovhota zvekuti vanenge vachitodawo kuwana chinovatakura kuti vaende kunovhota. Mumwe mushandi wepapurazi reRix riri kwaZvimba vaGreystone Matiza vanoti nzvimbo dzekunovhotera dziri kure zvekuti vave kukurudzira komishina inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti iise nzvimbo dzekuvhotera papurazi rega rega.
Of course kutravhera jeni inenge yatirebeka either pamwe zvogona kutokanganisa vamwe ndonaso kuti kuita decentralize mapolling stations ako zvinhu zvezvirichi zvinhu zviri right.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mushandi wepapurazi reWest Range kumakonde vaNison Chivende. Munyori mukuru musangano rinomirira vashandi vemapurazi reGeneral Agriculture and Plantation Union of Zimbabwe kana kuti GAPUZ vaAustin Muswere vanoti nyaya yekuvhota kwevashandi vemumapurazi ragara riri dambudziko kubva muna 1980 nyika payakawana kuzvitonga kuzere.
Dambudziko guru nderekuti tatarisa kubvira muna 1980 izvo neizvozvo zvemitunhu yakakura iri kufambwa vadhara ndozvo zvokunyanya kuwanikwa.
Vamuswere vanoti panofanirwa kuve nekuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo kuti vanhu vasafambe mitunhu mirefu kuenda kunovhota.
Tarisiro yevazhinji kana yedu zvose yadai yekuti mitunhu yakadaro irege kufambwa kunyange kuenda kuchikoro chaiko, asi kuti isiri kuwanikwa ichingofambwa futi pakuenda kuchitoro, pakuenda kukiriniki, pakuenda pachibhorani. Nekuti nzvimbo izvizvo ndo dzinozoshandiswa kuita mafunctions akawanda anosanganisira kuti kana yangu yesarudzo dzopanounganwa kuti pagowanikwa paine nzvimbo nemafacility zvokuti vanhu vadiki vakwanise kuita process.
Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni vanoti zvakakosha kuti nzvimbo dzekuvhotera dzive pedyo nevavhoti kuti vasatakurwe nevanenge vachida kuvhoterwa sezvo izvi zvichizoita kuti vhoti yavo irunzirwe.
Chikonzero chechipiri chatinoti nzvimbo idzi dzinge dziri pedyo ndechekuti izvi zvinoitawo kuti avo vanenge vari vemapolitical parties vane michovha yavo vasange varivo vanotakura avo vanoda kuvhota vachivaendesa kumavoting centers uko, nokuti zvinokanganisa mafungiro avo vanenge vachida kunovhota vozopedzisira vakuvhotera macandidates avasingadi.
Mukuru weZEC mudunhu remashonaland west vaOsten Rovu vanoti vane chishuwo chekuti vanovhota vasafambe mitunhu inodarika makiromita mashanu kuenda kunovhota.
SeZimbabwe Electoral Commission chekutanga tinoshuwa zvikurusa kuti vanhu pavanoenda kunovhota vasafamba mitunhu yakakura. Mukatarisa renji yatinotaura isu kuti hatinyanyofarira kuti vanhu vafambe more than 5 kilometers to a polling station. Kana taita kuti vafambe rwendo rwakareba, pane zvinekonzero zvinogona kunge zviripo zvaita kuti vafambe rwendo rwakadaro.
Asi vanhu Love vanoti vakanyoresa vanofanirwa kumbotsungirirawo kuti vafambe mitunhu iripo kuenda kunovhota, vachiti vana vavo vanofamba mitunhu iyoyo kuenda kuzvikoro pazuva.
Tinotarisira isusu kuti mapolling stations edu mazhinji zvikoro nemabhizimisi, mabhizinesi centers aya, nzvimbo idzodzo ndo dzatinotarisira kuti vana vedu ndokwavanoenda kunodzidza. Saka navana vedu vachikwanisa kufamba nzendo dzakaita saidzodzo vachienda kunodzidza mazuva ose, chinganditadzisa inini semunhu ari kuda kuexercisa kodzero yake yekuvhota munyika yake yeZimbabwe musi umwe chete chete kufamba kuenda kunovhota chingava chii?
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvesarudzo dzinoti vanhu vanofanirwa kufamba mitunhu midiki kuenda kunovhota senzira yekudzivirira kuti vanovhota ava vasawane vanovapa zvokufambisa kuti vazovavhotera semuripo. Nyanzvi idzi dzinotiwo kufamba mitunhu mirefu kunogona zvakare kuodza mwoyo yevavhoti, izvo zvinozoita kuti vamwe vasabuda kunovhota. Zimbabwe iri kutarisirwa kuita sarudzo dzenyika yose gore rinouya, uye ishuviro yevagari vemapurazi ava kuti dai chichemo chavo chagadziriswa sarudzo idzi dzisati dzaitwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo, vatambi gumi nemwe chete venhabvu vari kurwira mukombe we 2022 Castolaga Soccer Star of the Year vasarudzwa nhasi panguva iyo pasi rose ramirira nemaziso matsvuku kutanga kwemitambo yeWorld Cup 2022 kuQatar nesvondo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatambi vadomwa sevakatamba zvinonwisa mvura vanosanganisirawo Tamsona uyo akaita basa guru mukutungamira FC Platinum kutora mukombe weCasolaga Premier Soccer League. Musona, munin'ina wanoledge Musona, uyo akatungamira chikwata chemauriya cheZimbabwe kumafinari matatu akateverana eAFCON. Mumwe asarudzwa ndiWilliam Manondo weCapes United, uyo akanwisa zvibodzwa zvakawandisa kudarika vatambi vamwe vese vemu PSL. Manondo akanwisa zvibodzwa gumi nezvinomwe mugore iro Capes United, kana kuti makepe-kepe aitatarika zvinotyisa. Pamusoro paWatamsona, FC Platinum yakandawo Gift Bello naWatamagalane pakarenda yevatambi vakarura mare gore rino. Vamwe vatambi vasarudzwa ndiFrank Makarati weDynamos, Derek Murimba naNelson Chajka veNgezi Platinum Stars, Brian Musa weChicken Inn, Elik Ilunga weBlack Rhinos, Divine Mindi Rai weHighlanders naInnocent Benza weHerentals. Musona ndiye arutarisirwa kutora mukombe mukuru uyu mushure mekutungamira FC Platinum kutora mukombe weLeague uyeze kuchitsa chikwata ichi masemifinari eChibuku Super Cup. Mutsigiri wenhabvu vaChristian Gwaze vanoti zvingavashamise Musona akasatambidzwa mukombe mukuru uyu.
Zvinogona kundishamisa kutoshaya kuzauti zvizve zvatotora nzvimbo because iye ndiye angatotora mukombe wacho.
Asi mutsigiri weCapes United vaPhilip Regede vanofunga kuti Manondo ndiye anokodzera.
Kutarisira kuti Manondo anokwanisa kuita Soccer Star of the Year because kana kutarisa matambiro yake akaita Capes gore rino yanga isina kumira zvakanaka. Yakurelegation but akakwanisa kuisimudzira.
Achatora mukombe uyu nevateveri vake pamwe nemuraridzi akakunda vachatambidzwa mikombe nemari yavo yekutendwa pamabiko achaitwa musi wa 16 zvita gore rino. asi hapana mvunzo kuti shasha yevararidzi ndiani kunze kwaNorman Mapeza uyo akatora mukombe weLeague neFC Platinum pamwe zvekare nekwasvitsa masemifinari. Zvechakadaro, Herentals neBlue Chips dziri kusangana muBarber Field Stadium mangwana kurwira mukombe weChibuku Super Cup. Tenda kukata uko kuritirwa mitambo yenhabvu yepasi rese yeWorld Cup 2022. Makwikwi aya ari kuparurwa nesvondo apo kata iyo iri pamusha iri kusangana neEcuador. Chikwata chemuAfrica chiri kutanga kutamba kumakundano aya iSenegal iyo iri kusangana neNetherlands nemuvhuro. Zvimwe zvikwata zvemuAfrica zvemakundano aya iTunisia, Morocco, Ghana neCameroon. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino, Ivan Zininga weStudio 7 anotipa hurukuro yaaita nemuimbi wechidiki Tawanda Gunda remagitare achizikana kunzi Q Shine, uyo ane kambo kari kupisa kanonzi Musoro Bhangu.
Vanoda kutosiya vandiponda ponda isipesi tavo nosaka ndiri muhonda hamborerai vavengi vangu vabatireyana Musoro Bhangu.
Ndatanga zvemagitare muna 2014.
Veukama nevabereki munharaunda vaitwa kudii pamakatanga madhira?
Ndiri munhu wekuti pandidotera imba mastudio vabereki vandaigara navo vanga vasiri vabereki vangu, ndiri munhu akakura arinirira kubva credit 2. So tembo kuti vanyazozotambira izvezvo vasiri vabereki vako zvokuti unoimba izvizvo zvinose nenge baza chi baza rengonzi rinoitwa nevanhu vaivayo vaye vamwe vaivaye risiri basa rinenge ritestirwa nevanhu ende zvaingoshurisa kumavillage kwatigara. Asi tiri vanhu vakazoshingirirawo tikazamazama kumboda kupushawo music yedu. Then pandakapedza form 4 2018 ndichinouya kumbare chinobhugara kumbarembare munhariro ndichinobata nomwanonzi DJ mazuva kupropa blase chimbonoshanda nawo ndikamboshanda nere music. Then ndokuva ndakaonewo vamwe vari kundibatsira kupusha music yangu kaita sana Boskavara ando vamwe vanhu vari kundibatsira kupushawo music yangu.
Ko muchaungawo mumusic yenyu iri kusimudzawo vanhu zvakadii?
Kubva pandakanzi ndabva kumusha ndava kuyewo kumbare ndakuzogara kuepwit ndichiita zvemusic yangu ndichisangana nemaprodusa akasiyana siyana. Ndina studio ndati ndaende ndosvika ndichionzi ari kudzidzira kuti music yake haisi kutiitira. Vanhu vari kuzama kutambira tambirawo ingoti dzimwe dzenguva haizongotambiri kawani because music dzijeni hatingonzi tangotanga rekoda nhasi totangonzi tatoni maiti. So muchichi
matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Tinosangana nawo pamari dzekuti tinobhadhara mastudio tichishuvira kuti tinge tichirekodho sesongu yauyo unenge wafungwa unyatsofira kuti pai zvinhu songu ndogadzirei ainingi tinechifila zichikwatamuka but kuti uzobata tamuka wacho waumba mari mari hatidziwani dzemastudio mari dzemavhidhios ndodzimwe dzinotinetsa kuwana malingoni vanhu vekuredio kuti unotindosoo songu yako irira iye zvinhu zvinorema kana usina uri munhu asina mari. So
vanoda kukubatai vanokuwanaiwo kupi? Vanoda kubhuka mashow, vanoda kuteerera mumhanzi yenyu nezvakangowanda wanda?
Vakawanda vanotibata tinobatika paFacebook page redu rakanzi Q Shine Officials. Zvokuti pari zvinhu nesongu yandakarekodwa naSteez ida kubuda inonzi Umbrella. Umbrella zvokuti ndichosha kuti zvine zvazoya sei yabozi
Isabel Kill Shine Chimoto Chandai Soda Ini Asi Chandai Soda Ine Chungwa Chino Chandai Soda Kana Kusiva
Kutiva. Hanzi kango makana kakuririsa kanoparuka tata kuchitanga kusimuka kuti tambe kambo Umbrella kubva kune mukomana Kill Shine angaine hurukuro naIvan Zininga weStudio 7. Rambai muchitsigira vechidiki vachisimukira munyaya dzemimhanzi. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk apo tiri kukurukura nenyaya dzekushungurudzwa kwevana zvikuru vari kushungurudzwa neveukama. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Ntungamiri Nkomo.